kawaida norinofadza zvikuru sa ndodaira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvese zvanyevenuka kunyanya vaya vanga vasiri kuwana mari dzanga dzichitambiriswa vana vesouth africa nhamo yanga yatandavara yanga yapfunya rusero muzvizvarwa zvezimbabwe saka zvino zvafadza zvikuru sa sekuti kwakunyevenuka mabasa onyevenuka vanhu vochitsvaga mabasa vanga vasingasenze vanga vamiswa nenyaya yemalockdown restrictions mitemo iyoyi yelockdown saka zvinhu zvafadza chaizvo kuvanhu vakawanda kwete vezimbabwe chete asi kuti vanhu vese vari musouth africa vafara nedanho rakatorwa naramaposa muzuva ranezuro
taonawo kuti south africa yakazivisa kuti yave kuzovhura miganho yayo zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvinonotengesa musouth africa kuburikidza nebet bridge border post makatambirawo sei danho iri
awa idanho rinofadza zvikurusa chekutanga chacho mukoma jonga ndechekuti varamaposa kuburikidza neupfumi hwenyika kusanganisirawo nekukurudzirwa kwavanga vachiitwa neveruzhinji vanosanganisira sangano reinternational cross border traders association takanyora tsamba kozha kuna varamaposa tichivakumbira kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwawo kupinda munyika yesouth africa takanyora tsamba kuna vapatel minister wetrade tikanyora tsamba zvakare kuna amai pando saka tafara zvikurusa nezvazotaurwa navaramaposa zvinenge zvaakubvumidza kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwa kunge vachipinda munyika yesouth africa uyewo nevamwewo vanenge vachizouya kuzoshanya kunyanya kana vachinge vagona kuteedza zviga zvaiswa ipapo zvinoita kuti munhu anga achibvumirwa kupinda saka tafara zvikurusa ende tiri kufara tiri kupembera mumagurupu edu evanotenga nekutengesa sani mufaro iwoyo makambani emabhazi ndafonerwa nevakawanda zvikuru savafarawo chaizvo sekuti ndezvimwe zvezvinhu zvavakanga vanyoresawo mune zvavaidawo palevel 1 saka munhu wese aiwa vakufara chaizvo 6 months kambani dzakamira dzemakambani emabhazi isandinyore saka vanhu vafara zvikuru sa mufaro wega wega pane zvatakaitirwa navaramaposa muzuva ranezuro.